Mumwe wabechidiki awa ndiba kose nthalapi. Vanova nyanji muku gadira shangu zenduzi zese vachigara mumusha uchitungwiza. Vanoti namo ndio yakaba sunda kutiva shandise maoko awo kutiva wane kurarama.
Watakam gazira butu 2008. Shule meonge njumbe atai gara panga paine ime college ya zonu gazira butu. Panonzi pa Young Africa. So kupagole ilo rusu kata nasi. Ndo basa drungu etata nasi ilo. Chigazira butu chia chitengesera mukati meguta.
Kuzuiti ramabasa kwa kabatira omumwe webe chidiki va Bobby Makone. Awo variku gadira oshangu varipa Hungwe House muna Jason Moyo pakati peguta riarare.
Basa kumashiro kuraimbo famba shakanaka. Patipatika zopina mkorona mfairasi COVID. Basa redu rakati tzikirei.
Zisine inekuti vano shandira pamene. Mumwe webe chidiki atova ni kambani yake inodaizwa kunzi Smart Steel. Inowane kwa Muharare mumugwagwa unonzi Kickman. Ari kuita umare wekuumba zvinhu zvakasiyana siyana kubva musimbi. Izvo zviri kumupararamo. Nekutoponesa mhuri dzavamwe vanomushandira.
38. Kuti tizotanga kuita steel fixing izvi takazvitanga tiri kuzim steel tikazofumawo yedu takafumawo yakunzi Smart Steel Fixers. Saka ndo patinoshandira tiri kuti tikwanise kuwanawo raramo ipapo marendi chikafu.
Mumwe wevechidiki asiri kuita zvekugarira maoko ndiitakudza Gwanyanya ari kugadzira mawindo nemadoor frames ariwo muguta reHarare.
Ya isu tinokwanisa kugadzira zvinhu from scratch. Tanga kuti zero ndo industry yatiri kutanga kugadzira ma industry makuru anga arimo muzati hasimo zvekudaro tino gadzira ma window frame ma bugler bars anowanika pa maminiums ma gate tino gadzira anofamba ega.
Kunyangwe vamwe vechidiki vari kuzviitira mabasa aya vari kuti zvinhu zviri kuvaomera. Gurukota rinoona nezvemadzimai nemakambani madiki neari pakati nepakati. Amai Monica Mchangwa vanoti vanoona veruzhinji vachikwanisa kuwana raramo nekuzviitira mabasa avo.
Mutsvagurudzo yakaitwawo nebazi rakazvimirira roga reFinscope mugore ra2022 pakabuda kuti wamabhizimisi madiki neari pakati nepakati pakusimukira ari kuunza mari. Izvi zvose zvinoburitsa kukosha kwakaita mabhizimusi madiki.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari sachigaro wesangano reDisability Reform Coalition vamasimba kuchera vanoti upfumi hwenyika hwakabatwa nevari kuzviitira mabasa avo vega ava.
Vana ava vanenge vachiedza kuti vazvigadzirire zvinhu zvachona kunzvimbo dzavanogara kana kuti kunzvimbo dziri padhuze navo. Vanenge vachibatsira upfumi. Makambani makuru anotoenda kunotenga ikoko.
Nyaya yekuti vangani vari kutsvaga mabasa kana kuti unemployment rate munyika yagara ichinetsa. Hurumende inoti zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% sezvo vakawanda vari kuzviitira mabasa avo kusanganisira kurima. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uwandu hwevari kutsvaga mabasa hunogona kusvika zvikamu 10 kubva muzana. Nyanzvi dzinoti kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika kungovandudzwa kwemitemo yezveupfumi neuori ndezvimwe zviri kupa kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nevanoda kuuchika mari munyika. Makambani makuru akawanda kusanganisira ezvemari akaita Surprise Waterhouse Coopers, Deloitte and Touch akatobuda munyika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.